Zvare Farai Marima, ndo mkuru wepane imwe nzvimbo inotengesa mafuta emotokari iri pedyo neEntumbane Shopping Complex mumusha weEntumbane. Kunze kwekutengesa mafuta emotokari, Zvare Marima vane chitoro chidiki chiri panzvimbo imwe chete chinotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira chingwa nezvimwe zvinoshandiswa nevanhu mukurarama kwavo zuva nezuva. Zvare Marima vanoti nekuda kwedambudziko rekushomeka kwemvura, vanomanikidzwa kuvhara zvimbuzi zviri paservice station yavo.
Tema facilities ema public toilets kuti kana vauya ku station vagona kushandisa ma toilets and so on. Asi kana tisina mvura totofanirwa kuvhara ma toilets wavo. Because hatizokwanisi kudini kuma flush nekumachengeta kuti ave hygienic because mvura inenge ichishaikwa. And then pa forecourt pedu patinodirira fuel tumengova tinoita ma spillages either ye petrol kana diesel kana chi. Saka zviya zvinoda kuti zvikrumisirwe kuti zvigezewe isati zvaita dangerous because inogona kungobaka. Saka mvura inodiwa inokosha pa station.
Mumwe muzvina bhizimisi vanhlahla Mpofu vanorenda mabhawa maviri kubva kukanzuru. Rimwe remabhawa aya riri mumusha wemuzilikazi uye vanhu vakawanda vanofarira kuuya pabhawa iri vachimwa doro ravanofarira rinonzi Ingwevu. Vamupofu vanoti nzvimbo yakadai inotoda kuti ive nemvura yakawanda kuti ishande zvakanaka uye vanoti kushomeka kwemvura muguta idambudziko guru kwavari.
Izvozvi every morning I'm forced kuti ndiuye nemvura every day about 400 liters to try and cover up and have water running in our taps. Mvura inoshanda kuma toilets. Kakazhinji kuma toilets nekugeza marks. Because of inyaya yemvura iyo you find that even the drainage system yetu haisashandi zvakanaka, inogara ichiblocker and we have people now coming every day and it's expense to us.
Kanzuru yakatanga kuvharira vagari mvura kwemazuva mana pasvondo munambudzi nekuda kwekuti mvura iri mumadhamu anopa mvura kuguta yave kuramba ichishomeka. Mumwe mudzimai, amai Patricia Nyati, vanotengesa sadza pedyo nerimwe bhawa riri mumusha weBarber Fields. Amai Nyati vanotiwo mvura inowanzowanikwa pakati pevhiki asi inouya usiku pavanenge vavhara panzvimbo yavanotengesera. Vanotiwo dambudziko rekushayikwa kwemvura riri kukanganisa bhizimisi ravo.
Mvura inoti neta especially kana ikauya nechitatu. Ikauya nechitatu mausiku. Isu totesa na 8. Iyo zosuka pada pano mausiku na ma 10. Isu ndato chaisa kutichera nesi na kuchera mvura. Mangwana uchiswika ichabuti pano upevu. Neta kutofanda kutuma wakoma kuti vanochera mvura kumpilo. Kuti vanochera kumosporane. Manje mosporane ine tswina. Ine rust ya kusporane. Haidi kuti ubikire vanhu mvura yacho. So as not affect us kana kusina mvura. Nopesa kutovhara shop kunochera mvura apa ma customer nengo akuluza nekuti hapana mvura.
Mtezeri wemurongi wemabasa musangano revenue vendors and traders association amai Debra Mukasa vanoti nengo dzavo dzinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira zvekudya uye kushaikwa kwemvura kunogona kukonzera dambudziko rekupararira kwezvirwere.
Mvura hupenyu. Tinotarisira kuti panofanira kuti ma vendors a clean nzvimbo yavo iite smart vagezese futi zvinhu zvavo zvavanotengesa especially avo vanotengesa mafruits and vegetables because they are not supposed kuti vatengese zvinhu zvisina kumboita sekumbogezesewa.
Mumazuva mashoma apfuura kanzuro yakazivisa kuti dambudziko remvura rinogona kuwedzera nekuti mvura iri kuramba ichiderera mumadhamu matanhatu anowanisa guta mvura. Rimwe remadhamu aya rakamira kushandiswa gore rapera uye rimwe rakamira kushandiswa munguva pfupi yapfuura zvichireva kuti pari zvino guta riri kuwana mvura kubva kumadhamu mana chete. Amai Mukasa vanoti kanzuro haingashorwe nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura asi vanoti hurumende ichishanda pamwe nemakanzuro ose munyika inofanirwa kuwana nzira yekugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura mumaguta.
Hatisi kusora zvedu siti kanzuro yedu iri kutsvaya zvavangaite kuti paite mvura but nenyaya iyo yokuti zvo manairo emvura achinja achafanana nezvakudhara. Saka City Council in Zimbabwe yes and the government inofanira kuona kuti dai yatsvagama mamaitiro kuti vafushe mvura igare iripo paite mamwe mareservoir achamirira kuti kana pane zvinhu zvakunetsa seizvozvo kuti hapana mvura pofushiwa mvura yovepo kuitira kuti zvisavanetse nesu tisaneseke seZimbabwe.
Kutora mvura kubva kurwizi Zambezi izano rave nemakore anopfuura zana richitaurwa nezvaro richinzi ringabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana muguta reBulawayo. Asi pane zvimhinga mupinyi zvakawanda zviri kuita kuti izvi zvisabudirira. Meya weguta reBulawayo vaSolomon Mguni vanoti kuvakwa kwedhamu reGwaishangani nderimwe zano ringabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura iri, asi kupera kuvakwa kwedhamu iri kuri kutora nguva yakareba zvikuru nekuda kwedambudziko rekushaya mari kwehurumende. Kunze kwedambudziko rekushayikwa kwemvura, vemabhizimisi madiki nevanotengesa mumigwagwa vari kuchema chemawo nedambudziko rekushomeka kwemagetsi. Anai Mukasa anoti kunze kwekushomeka kwawo, magetsi ave kudhurirawo veruzhinji.
Havachave ne time, proper time yokunotengesa zvinhu zvavo kana kuti vaende kubasa, nekuti vanotanga vomuka kuseni vonotsvaka mvura, vonotsvaka gasi, vonotsvaka huni dzokubikisa, ende zvinovatorera nguva kuti vatangise mabhizinesi avo. Zvimwe futi zvakare ndezvokutizvo magetsi acho aakudhura, mavendors hakwanisi kuafforda kuti vatenge magetsi.
Kunyange hazvo vakati havakwanisi kunyatsodoma kuti vari kurasikirwa nemariyakawanda zvakadii nekuda kwematambudziko maviri ekushayikwa kwemvura nemagetsi, muzvina bhizimisi vamupofu vanotsinirawo kuti matambudziko maviri aya ari kuvakanganisa zvikuru.
As it is as we speak right now, hakuna magetsi. So kuma 5 saakushandisa during the day sinoshandisa maice, some ice blocks, and then from 5 o'clock up to 10 p.m. saakushandisa magenerator. Ende uchiziva kuti fuel yachinodhura sei. So ndiyo nyaya yacho iyo. Can you imagine now when you are running a generator for almost 5 hours every day? Maprofits aisari kuenda ipapo, anoenda kugenerator. And as a business person, it's not good at all.
Muzvare mari mavanotsinirawo kuti kushoneka kwemagetsi kunokanganisawo bhizimisi ravo sezvo vachidhurirwawo nekushandisa gwenya remagetsi.
Kana takuda kushanda tofanawo kuisa generator. Generator rinorana nediesel, asi diesel yacho inotova cost kune business kuti tikwanise kurana tichiwana profit yakanaka. Generator redu tinorana at times from 6 a.m. until radoka because magetsi hauya, anouya very late. Isusu tatodii tatovhara the whole day tatarana generator. Saka isichinhu chinotishupa stereki pamaprofits even paservice yedu, because service yedu inotsikira kana tisina magetsi wavo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reveZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA panyaya iyi. Asi nyika yave nenguva ichinetseka nenyaya yekusawana magetsi akakwana nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze inodikanwa pakutenga magetsi aya. Mumazuva mashoma apfuura, mapepanhau ehurumende akaburitsa mashoko ekuti ZESA yakawaniswa mari inosvika mamiriyoni zana yekuti ikwanise kutenga magetsi kubva kuMozambique neSouth Africa nebhanga reAfriExim. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mabhizimisi madiki anobatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Asi nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana munyaya dzezveupfumi kusanganisira kushayikwa kwemvura pamwe nemagetsi akakwana, mabhizimisi madiki akawanda ave kutatarika zvekuti akawanda acho anogona kupedzisira asisashande. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.